mwanasikana wavandlovu amaisifiso Agbert Walker vaudza Studio 7 kuti vashaikira kumba kwake mubulawayo nhasi mambakwedza. Amai Agbert Walker vati baba vavo vange vave nenguva vachirwara nechirwere chegomarara uye vakambogara muchipatara mwedzi wapera asi vange vave kurwara vari kumba.
Vasehlatshwa isihlavo vakutwa isikiwa inyumonia nyavona iko sibilo kumu
vakabatwa nemabayo kana kuti nyumonia muchirungu. Ndicho chirwere chatingati chakazovatora. Zvange zvichizikanwa hazvo kuti vanga vaine chirwere cheprostate cancer kwemakore masere apfuura, asi ningati chirwere chazovatora inyumonia.
Vamwe vanhu vanyora paWhatsApp nepaFacebook mushure mekunzwa nezverufu rwavandlovu vati vaiva munhu akazvininipisa zvikuru zvisinei nenhoroondo yavo mukurwira rusununguko rwenyika kana zvenzvimbo zvavaive nazvo. Amai Agbert Walker vati vanorangarira baba vavo vari munhu aive nemutsa uye nerudo rwakadzama kuvanhu vakasiyana siyana zvisinei nekwavanobva.
Vaitanda vantu elomusa engahlana nomuntu angamaziyo waihlale.
Baba vaive munhu wevanhu, vaiva nemutsa nerudo, uye pose pavaisangana nevanhu vaida chose kunzwisisa nezvemumwe nemumwe wavo. Vaigara vachitsvaga ukama uye kuwirirana nevanhu vakasiyana siyana. Ndizvo zvimwe zvandichagara ndichirangarira pamusoro pababa. Vaive munhu ane hunhu.
Vandlovu vange vari nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF, variwo Senator Wayne Cesar uye vari zvemutevedzeri wemutungamiri wedare reSenate. Nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaRichard Ndlovu vati mufi ndemumwe wevanhu vasara vashoma vane nhoroondo yakakura yekurwira rusununguko rwenyika. Vatiwo mufi munhu akaramba akazvipira kunyaya yekurwira rusununguko rwevatema kusvika pakushaya kwavo.
NK has a long history politically. He has gone through thick and thin during the colonial era.
Vandlovu munhu ane nhoroondo yakakura munyaya yekurwira rusununguko rwenyika. Vakasangana nenguva yakaoma panguva yeutongi hwevachena, apo vachena vaishungurudza vanhu vairwira kuzvitonga, asi izvi hazvina kuvadzorera shure. Vakaramba vakazvipira kuchinangwa chekusunungura nyika.
Amai Agbert Walker vati urongwa hwekuvigwa kwavandlovu hausati hwavepo sezvo achakamirira dzimwe hama. VeZANU-PF vanotarisirwa kusangana mangwana kugwanda kuti vazive kuti vandlovu vopiwa ruremekedzo rupi. Vandlovu vaive nhengo yebato rezapu risati rabatana neZANU-PF mugore ra1987. Vandlovu ndivo vakave meya wechitema wekutanga weguta reBulawayo uye vakagara pachinzvimbo ichi kubva mugore ra1991 kusvika muna1985 apa pavakazove mumiriri weNcisa mudare reParamende. Vandlovu vakambosungwa munguva yeRhodesia nekuda kwezvematongerwo enyika. Vasiya mudzimai wavo Tokozile, vana vaviri pamwe nevazukuru vane chitsama. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.